manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 13/2023 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe, nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa.
Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwemaradio muupenyu hwevanhu. Vatsigiri vezanupf netriplec vona kurirana nyoka menyu panyaya yemirizhonga yakaitika nezuro kumidlands nekumasvingo.
Dialysis ndomwe mutoo watinoshandisa kurapa chirwere cheitsvo and dialysis kazhinji zhinji inenge iri permanent way yekurapa nayo kuti munhu anenge achifanirwa kuitwa dialysis zveupenyu hwese.
Kuramwa mabasa kwevakoti vezvipatara zvepismas kwokanganisa varwere veitsvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasi rese kucherechedza zuva rekutepfenyura neradio. Vazhinji vachiti wairesi yakakosha zvikuru muupenyu hwevanhu panyaya dzekuburitswa kwemashoko. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvekutepfenyura munyika vaJohn Masuku vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru uye veruzhinji vanofanirwa kuramba vachisimudzira wairesi nekuishandisa kusimudzira runyararo munyika.
Wairesi inokosha uyezve yakafanira kuramba ichingosimudzirwa. Uyezve vaya vari munhepfenyuro voramba vachitaudzana kuti chii chavangaite kuti nhepfenyuro dzinge dzichiburisa mashoko echokwadi, mashoko anovaka, anoita kuti kusave nemhirizhonga, anoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka.
Izvi zvatsigirwawo zvakare navakudzai kwangwari imwe nyanzvi mune zvekutepfenyura vawedzerwo vachiti umhizha hwechimanje manje hwava kuitawo kuti zvive nyore kutepfenyura pamawairesi.
Mishini yamazuva ano inogona kuchinja nepfenyuro chete kana tikatarisa mawanikigo ainoitwa kana kuti painoterekwa. Michini yamazuva ano yaita kuti zvive nyore kuti vanhu vakone kuteerera nokuwana nepfenyuro zvakareruka zviri nyore.
Vanopepeta nhau kana kuti online editor panhepfenyuro yemunharaunda yekuchipinge inonzi vemuganga FM vaondliwayo vatiwo hurumende yakagona kupa dzimwe nhepfenyuro dzemunharaunda maresinesi sezvo zvichibatsira mukufambiswa kwemashoko.
Hatise community radio inoti inenge iri ikoko kunharaunda ikoko inokwanisa kuti vanhu vanzwewo mashoko ezviri kuitika munharaunda uyezve zviri kuitika munyike nekunze kwenyika.
Mumwe mugari wemuHarare vaSilence Kwande vatiwo nhepfenyuro yeredhiyo munyika inobatsirawo kufambisa mashoko kusanganisira kune vari kumaruwa kunyanya nyika yakati tarisana nesarudzo.
Radio yakakosha kuti mukatarisa kumisha ndiyo inosvika. Mukatarisa kwese kwese iko zvinotatarisana nemaelections. Munhu wese anenge akagara ari pa radio achida kuteera kuti zvii zviri kuitika. Saka vari kumisha nekune dzimwe nzvimbo dzisina imwe dzimwe mhando dzakasiyana siyana dzekufambiswa kwemashoko vanotovimba neradio nekuti ndiyo inogona kunge ichibatika.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati vanhu vazhinji vanoziva zviri kuitika munyika kuburikidza newairesi.
Kutefenyura kunoitwa kwakawanda kunoitwa neve Zimbabwe Broadcasting Corporation vomunoziva kuti vari pasi pehurumende. Saka kana vari pasi pehurumende, mashoko avanobudisa vanomabudisa nenzira inofadza hurumende, zvoita kuti zvimwe zvinhu zvinogona kurega kuenda kuvanhu, zvoita futi kuti vanhuvo vanogorega kugona kunge vasina kusununguka kuti vataurevo zvavanofunga. Iyaya tingati pachirungu talking back to power.
Kurukota zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende inokoshesa zvakanyanya mawairesi.
Isu sevanhu vemuno muZimbabwe, nhoroondo yedu inoratidza kuti mawairesi akatikoshera zvakanyanyisa. Ruzhinji rwevanhu vedu vanowana nhau, ruzivo nedzidziso kubva kumawairesi. Kubva tichiwana kuzvitonga kuzere independence yedu, takashandisa mawairesi kuti tibatanidze vanhu vese vemuZimbabwe.
Bazi reUnited Nations rinoona nezvedzidzo reUNESCO ndiro rakatanga kucherechedza zuva iri muna 2011 musi wa13 kukadzi, uye gungano guru reUnited Nations General Assembly rakazotaurawo muna 2012 kuti ripembererwe musi uyu gore roga roga. Gore rino zuva iri kucherechedzwa pasi pedingindira rakanangana nekuunza runyararo kubudikidza nezvinotepfenyurwa kana kuti Radio and Peace. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya ye World Radio Day iyoyi, Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 abata mumwe wechidiki anoshanda ne Low Veld Media Trust vaPasmondlovu, uye vari kukokera mabasa ebazi reUnited Nations reUNESCO panyaya dzezuva ranhasi reWorld Radio Day vaJohn Masuku.
Izvara tinotarisa kuti iyo radio kana tuwairesi inomborere muupenyu hwedu sevanhu mupasi rese, kunyanya vanhengo zeUnited Nations inosvika 195 dzandiri kushanda ndakamirira ndiri pasi peUNESCO. Saka kutarisa kuti redhio iyi yatinoshandisa inombozadzichisa here zvatinotarisira kuti idzadzichise, uyezve ichisi sevanhu vanoshanda mumaredhio tinoshanda sei kudyidzana kwedu kuitira kusimudzira iyo redhio yacho, nekutiwo redhio inopa pfundiso yakadii neupenyu hwedu. Kunyanya kana tikarika dindibwira redhio rino rinyararo pamwe neredhio.
Tomboenda kwamuri mukoma Pasmo Ndlovu, tinoona kuti imi muri vechidiki, muri kuona redhio iri kuenderera mberi here mune remangwana?
Tisasa makore apfuura mashoma tichasa kuti hurumende pari zvino yakasvika payakabvisa maredhio akawanda echifamaleti kuti vatangidzisa kupa mukana kuti vaoparete vari maaetasasindatimakomishoeshe ndo mamwe atinawo akatiwandei achangobvuka kushanda. Takatasa vechidiki nemabasa atinoita, tinoona vechidiki vachikwanisa kuwana mukana yakawanda yakasiyana-siyana kuburukidza nezvirongwa zvavako mazano zvatinosora tikaterera. Zvinenge zvakananga nevechidiki zvinopa zvekare mukana vechidiki kuti vange vachitaura nhunha dzavo.
Twitter, vana Facebook, vana Instagram, vana WhatsApp, vana Telegram, hazvisi kuzotora here basa ranga riri kuitwa neredhio mune ramangwana?
Zvino kubatsirana neredhio kana tikashandisiwa zvakanaka. Panapa matumira mashoko enyu paWhatsApp, tikataura paWhatsApp, mukakwanisa kuronga interview. Ngatishandise redhio mukana iwoyo. Zvose zvamuritaura izvozvo zvinotitsidzira kuvako kweredhio. Saka tisazvibvumire kuti tishandise nevaya vanenge vachine paradhura mberi machoke. Asi isisi neredhio yatione kuti tazvishandisa kuti zvinhu zvinonga zviri zvatinoudza vanhu vanenge vachidzira kubudikidza nana WhatsApp yavo, vanhu kutaura nana Facebook nezvinhu zvakadaro. Saka zvinhu zvose zvavaverenga njira zvinhu zvinokosha mukutsimudzira redhio, ngazvishandiswe pamwe chete neredhio kuramba takatsimudzira redhio kwete kunozvitora semhandi. Uyezve isisi vanhu vanoshanda mumaredhio tovanzidzaita zvirongwa nemazvo kuitira kuti tisazodarikwa pamujao wekusvitsa mashoko kuvanhu.
Touya kwamuri mukoma Pasmo Ndlovu, tiri kunzwa zviri kutaurwa navamasuku, asi tinoona kuti vazhinji tinovaona vachishandisa nyaya idzodzi dzechizvino zvino, munhu wese aakungozviti aamutori wenhau. Hatizoona here redhio ichisara kumashure?
Takatarisa kudikwa chaiko kunoitwa zvirongwa paleveri dzakasiyana-siyana, tinoona kuti madandemutande ratinaro rinotobatsiridza kuti tiwane ndikati mashoko kana kuti information inokasira kusvika kwamuri nevateresau kuti mure mudidika zvirongwa zvesaredhio. Tichishandisa ti nekina imwe chete iyoyo, asi hongu inoguma kuti kuti zvakawanda zvinotaurika. Tine mashoko akawanda anofamba nekukasika, anofamba paindaneti zvokuti munhu anofanira kunzwa mashoko kana kuti ndati nhawe tisati tatinoteerera redhiyo. Chokwadi chiri pano ndechekuti kwaunguwo social media yaita kuti redhiyo isarire kumashure. Zvapano zvatingaita kuti ndoti tisave nesocial media.
Vamasuku mochipeta yenyu
inokosha zvokuti tinopiwana mashoko akawanda kubva paindaneti kubva pasocial media, asi chikurudzire kuti ngationgororei mashoko atinotambira samoti akasvika kwatiri takuti akuvapfurisa mberi kuti aende kutongosvika paredhio kana kumanewspaper. Aiwa, ngativaongororei tovazeya. Saka ngatishandisei social media nemazvo, ngatitsvagei nzira dzekuti social media itibatsire. Tikada kutarisa kunyange vaa vanoita redhio research, social media ichiri kure kwazvo kuti idarike redhio nekuteerwa nevanhu vakawanda nepasi pano.
Manzwa kune mumwe wechidiki anoshanda neLoveld Media Trust vaPasmo Ndlovu. Manzwawo zvakare kubva kune vari kukokera mabasa ebazi reUnited Nations reUNESCO panyaya dzeWorld Radio Day munyika vaJohn Masuku. Vaviri ava vange vari muHarare parunhare murukuro yange ichikokerwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vaburitsa mashoko ekuti vaimbova gurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Chris Mushowe vashaya. Pavashaya vange vave mukuru anoona nezvekuwaniswa kwemabhezari kwevana muhofisi yemutungamiri wenyika kana kuti Presidential and National Scholarships Program. Vamushowe vakaberekwa muna 1954. Hapana zvizhinji zvati zvaziviswa nezverufu rwavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 uye vakanyora padande mutande reTwitter kuti mapurisa ari kuferefeta mirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika pane mbudzi ya High School Grounds kuGokwe kuMidlands, apo pakakuvara munhu mumwe chete, uye pamusangano webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kwaChivi kuMasvingo. Vati vachazivisa munguva pfupi inotevera nezvekuferefeta kwavo zvakakonzera mirizhonga iyi. Asi kunyangwe mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi, kukandirana makobvu nematete kwatanga pakati pebato reZANU-PF nereCCC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi kuti tinzwe divi ravo.
Zvakaitika kuGokwe zvinobudisa pachena zvatagara tichitaura kuti maopposition yedu vamwe vavo vakafanana nana Triposia vanhu vasingadi kugare munyika muno, vanhu vanofunga kuti power inowanikwa nemirizhonga, vanhu vanowana mari inobva kuno vanovatuma kuti vakonzerese kusagadzikana kwenyika. Hezvoka zvaapachena kuti ndivo vanoda zvokuparadza upenyu hwavamwe.
Asika va togarepi zviri kunzi nevamwe ndimi kuZANU PF munotanga mirizhonga idzi.
Politics hadzisi dzehondo. Politics dzinoda kuti tigarisane munyonyararo. Tinoenda kumaelections home, asi ngatiende tiri vana veZimbabwe takabatana. Baba vedu vamunangagwa vanotaura izvi. Havadi mirizhonga, vanoda rugare. Maelections anoitwa zuva rimwe chete opfuura. Ko chinoita kuti munhu ade kuponda hama yake, kuponda mumwe munhu, chingachi kusaziva politics.
Saka toti kunongedzerana uku kunosvika kupi?
Tinogara tichizvitaura izvi kuti bato rinotungamirirwa navaNelson Chamisa ibato remakororo remarebels rinoda hondo muno muZimbabwe risingadi kugara. These are terrorists, an organization bent on destabilizing Zimbabwe. Saka vana veZimbabwe mazvionera mega kuti tine bato ramutswa muno muZimbabwe rinotungamirirwa navachamisa rinoda mutambo wehondo. Tinokumbira kuti mapurisa aite basa ravo, vasunge mapenzi iwaya ivava vanoda kuparadza vamwe.
Vanokokera bato reZANU PF mudare reparamende vapupurai Togarepi vange vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya.
Nyaya dzekonzereswa kwemirizhonga dziri kuitwa nebato reZANU PF. Gore rino takanangana nemaelection. Chinangwa chingoripo chete kuda kuvhundidzira vanhu, kuda kuhlidzira vanhu kuti vanhu vasandovhota vakasungunuka. Vanhu vasandovhotera shanduko, ndo chinangwa chinenge chiripo. Asi regai nditi kumomo yose yakaterera yenyika yeZimbabwe, macitizens ese akaterera, vhoti iri mumwoyo mako. Chinoziva kuti mwana wembeva anorwara ndiyo mbeva inenge iri mumwena. ZANU inorarama nemirizhonga, ZANU inorarama nekuvhundidzira vanhu. Iva vachina vanhu changosarai zita chinonzi ZANU, haiwa takapera kare navamugabe.
Vachibaya, zvine umbowo here izvizvi? Vanhu veZANU PF tataurawo navo, ivo vari kuti imi ndimi munotanga kurova vanhu, vari kutoti CCC ndo yakarova vanhu kugokwe kutaura kuno.
Iri rangosara rangu vazitai, saka vanhu vari kumamishako musavhundidzigwa, endai munovhotera shanduko, shanduko inounza hurumende yevanhu. Endai munovhotera shanduko, shanduko inounza budiriro. Endai munovhotera shanduko, shanduko inounza mufaro. Tigare zvakanaka pasi pehurumende yavachamisa. Vachamisa havana ropa, vachamisa munhu anotya Mwari, vanoda runyararo uye munhu anogamuchira pfungwa dzakasiyana siyana.
Zvichapera riini izvozvi zvemirizhonga izvi? Nekuti taakungoona kunongedzerana nongedzerana kwakanyanya, imi sebato munoramba makamira papi?
Zvakafanana nekugokwe, ndakapiwa mareports nematimu atatatuma kugokwe vachindiudza kuti zviripi kunoko organiza. Vanhu veZANU vauya vakazara muground pacho patakabvumidza nepolisi tinge tichiita musangano wedu, vakati panapa tiri kutamba bhora, hapana musangano uripo. Ndo kunonzi kudenha, kunonzi kutanga mhirizhonga. Munotsvakeiko pane pakaunganawo neCCC?
Vakafanobata chigaro chomurongi webasa mubato rinopikisa reCCC vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kubatsira vakawirwa nemidhuri mushure mekudengenyeka kwenyika muTurkey nemuSyria nemusi wemuvhuro vanoti pane mumwe mudzimai ane makore makumi mana awanikwa ari mupenyu nhasi muTurkey. Vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nemana kana kuti 34,000 vafa kusvika pari zvino. Ukraine inoti mauto eRussia ari kurwisa zvakasimba kumaodzanyemba kwedhorobha reBamkut riri mudunhu reDonetsk. Chikwata chemauto chinotsigira Russia cheWagner Group chinoti chatora musha weKrasna Hora munzvimbo iyi. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky nezuro vakatenda vashandi vanogadzira magwenya emagetsi ari kubhombwa neRussia nebasa guru ravakati vari kuita kuwanisa vanhu magetsi. Nyaya yekuramwa mabasa kwevakoti pachipatara chiri pasi pePublic Service Medical Investment kana kuti PSMS chinonzi Parkview Hospital Renal Unit muHarare kunonzi kuri kuisa upenyu hwevanhu vane chirwere chaitsvo munjodzi huru, sezvo vachida kuti ropa ravo rigare richicheneswa panguva dzakatarwa. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Kunyangwe hurumende yakadzika mutemo weHealth Services Act unoti vakoti nevamwe vashandi mubazi rezveutano vakarama mabasa kwemazuva matatu akatevedzana vanogona kubhadhariswa faini kana kukandwa mujeri. Vakoti pazvipatara zvePSMI zvinosanganisira Parkview neWest End vave kutosvika mavhiki maviri vachiramwa mabasa vachiti havana zvikwanisiro. Kuramwa mabasa uku kunonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripa Nyanga kunogona kupinza upenyu hwevarwere veitsvo munjodzi.
Dialysis ndomwe mutoo watinoshandisa kurapa chirwere cheitsvo, and dialysis kazhinji zhinji inenge iri permanent way yekurapa nayo, kuti munhu anenge achifanirwa kuitwa dialysis zveupenyu hwese. Kana munhu akanga apa dialysis anenge achipota achienda pamushini kazhinji kairi pasvondo every week achienda kuti anoitwa dialysis kuti akwanise kubudisa tsvina dzemumuviri.
Dr. Chiripa Nyanga vanoti kurapwa nemishina yedialysis ii kunodhura chaizvo kuzvipatara zvisiri zvehurumende zvokuti murapwa anogona kubhadhara mari inodarika zviuru zviviri zvemadhora ekuamerica kana kuti $2,000 pamwedzi.
Mushina wedialysis ndounenge kushandisa itsvo dzako uchikusuka. Satinoti kana munhu ane chirwere chekidney failure kuti itsvo dzichashanda zvakanaka, anofanira kuitwa dialysis kairi pasvondo, achibva nokuti chiremba wakanenge achiti chii. Kana ikaitwa kairi pasvondo every week uchienda kunoitwa dialysis mwedzi wega wega uchiitwa dialysis, makosti edialysis tinoona zvakare kuti akati kwirei.
Vaendera mberi vachiti zvirwere zvinoti sugar, high blood pressure nedenda reHIV ndizvo zvimwe zvinokonzera kukanganisika kweitsvo.
Chirwere chekidney failure kana kuti itsvo kuti dzisashande zvakanaka chinowanzokonzereswa nezvirwere zvimwe zvakaita seshuga kana kuti BP. Kana munhu aine chirwere cheBP chisiri kurapwa zvakanaka kana chirwere cheshuga chisiri kurapwa zvakanaka, shuga isiri kudzika, zvinowanzoguma zvakonzeresa kuti munhu agume aita atinoti kidney failure kana kuti itsvo dzaka dzichashanda zvakanaka.
Kunyangwe hazvo vamwe varwere vakazobatsirwa nesangano reKidney Association of Zimbabwe rinotungamirirwa navalisias Sibanda kuti varap pene mishine dialysis. Nengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Mataruse vaudza Studio 7 kuti varwere ava vanokwanisa kuwana rubatsiro kuzvipatara zvehurumende. Vaendera mberi vachitsinhirawo kuti denda iri rinogona kuuraya kana akasacheniswa ropa rake.
Kana vasina kuwana ikoko vakavhara vanoenda kuparinyatwa kana kuvarara usiro kana murumharai kana kuri kuvavaya vanoenda pauph nepamutiro. Then maprovider hospitals hazisati handina accurate detail kuti vapiita here dialysis. Kana asina kuwana dialysis anofa wezi inobvisa westi kamumwiri, inongoshanda secho itsvo ndiyo inobvisa westi wese mumwiri mwemunhu. Saka ikatanga kuaccumulata vanhu vanofa.
Pismas ndiyo inobhadharira vashandi vemuhurumende mari dzekurapwa kuzvipatara zvese zvePSMI, asi makiriniki anodarika zana ekambani iyi akatombovharwa mwedzi wapfuura mushure mekunge vashandi varamwa mabasa vachinyunyuta nenyaya yemari dzavari kutambiriswa. Mutauriri wePSMI vaObey Nakura vakaudza bepanhau reNewsday kuti vari kuita dambudziko remari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine ropafadzo Mapimidzi.
Mhepfenyuro yeVoice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweredhiyo pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa neredhiyo mukuunza hurukuro, kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana-siyana pasi rose. Redhiyo icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepfenyuro yeVoice of America inoda kuve muurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Sezvo nasi range riri zuva rekucherechedzwa kweradio pasi rese, Studio 7 yatorawo mukana uno kunzwawo kuti vatereri vanofungei pamusoro pezvezuva iri nekutepfenyurwa kwezvinhu kwenhau mumawairesi mumaredhiyo. Regai tinzwe mashoko atumirwa nevamwe vatereri vedu variko vakapararira nenyika yese.
Rangu ndinoitwa Owendliwayo, ndiri mugari wemuchipingi, ndinoteerera Studio 7 nguva dzose pandinge ndoziya kuti Studio 7 yakuuya pamhepo. Chandoita kuti nditeerere Studio 7 ndechekuti panhau dzavo ndinonzwa dziri nhau dzinotaura zviri kuitika, uyezve ndinonzwa vachienzanisa kuti vanobata mativi ese.
Ini ndinoitwa George Shambare, ndiri mugaro muno muHarare. Ndinotera Studio 7 stereo nekuti nyaya dzavo dzavanondipa ndinoona dzakabhalanza, vanotema vasina kwavakarekera sekutaura kwavo. Ndosaka ndichiitira nekuti inopa mukana munhu wese zvakare munyika, ungava wezvematongerwo enyika, ungava webhizinesi, angava wechii. Saka zvinoita kuti tizive kuti nyika iri kufamba sei.
Ndinonzi Taurai Mushini, ndinoteerera Studio 7 zuva nezuva nekuti nhau dzavo ndinoona sekuti vanowanza kubudisa nhau dzinobva panzvimbo chaipo mativi ose ezvematongerwo enyika nezvisiri zvematongerwo enyika. Saka ndichifarira.
Ayo ange ari mashoko mazwi anga achitumirwa kuno kuStudio 7 nevamwe vatereri pamusoro pezuva ranhasi raswera richicherechedzwa pasi rese reWorld Radio Day. Tomboona kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi manheru munei, tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva ranhasi reWorld Radio Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Ndodzokorora zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa kuStudio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kwemaredhiyo muupenyu hwevanhu pasi rese. VezanuPF neCCC vonakurirana nyoka mhenyu panyaya yemhirizhonga yakaitika nezuro kuMidlands nekumasvingo. Kuramwa mabasa pavana mukoti vezvipatara zviri pasi pePismas kukanganisa varwere veitsvo. Izvi ndizvo zvange zviri munhau dzedu dzanhasi muchirongwa chedu cha8 PM. Pindai vanokwanisa kuteerera tichienderera mberi nehurukuro dzatichange tichiita pamusoro pezuva irori reWorld Radio Day. Toswedera kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida tisangana nesu zvakare ivai nesu mangwana mangwanani. Vanoda kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Praxidis Jeremiah achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
So we seek out this.